Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Murwiri wehondo yerusununguko vaFrederick Mutanda uye magweta echidiki ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuke Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamutyandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapa vaMnangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu. Asi vaMutanda nevamwe vanopikisa danho iri vanoti vaMalava hafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikanawo kuita izvi sezviri mubumbiro remutemo. VaMutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe na mukoma Frederick Mutanda wanowa murwi wohondo yerusununguko Liberation War Veteran ndiwo wakaenda kumatare kudarara High Court nezuro musi wechipiri wachiendesa Judicial Service Commission na wamalaba na Attorney General weZimbabwe kudare
vari kuda kuti dare riite sei chaizvo
vari kukumbira kuti dare reHigh Court riite wamalaba wasabenefite kana kuti wasam wane kusimudzirwa ne amendment extension temu ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri mu amendment nyowa ne makosa amendment aitwa yasonzwa pera muso chishanu saka varoda kuti vamalaba wa mbevasi yebasa ravo uye Judicial Service Commission itange the process kana kudano rekutsvaga Chief Justice munyowani
zvizva vari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro
wari kuti muZimbabwe mungawa neconstitutional crisis kana wamalaba wakadziwa pfure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa 15 May saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association of Zimbabwe nakoma Fred Mutanda wakamirirwa nemagweta ekwaren Blackenberg wachitsigirwa neZimbabwe Lawyers Human Rights nyaya iyi yanzi ichanzwika nemuso chishanu kudarira High Court Maskati kuma 2 dzemaskati saka takamirira kuti tinzwe kuti zvichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata bata kabumbiro yekubvarira bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ryatakabvumirana tese tika vhotera nehuwandu huri kuna 2013 tichiti ane bumbiro idzva riri progressive kana kuti riro padhuze kuva a bit democratic rakutotanga kutobatwa zvinhu zviri kurwadza koma Fred Mutanda zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe newakawanda vane Zimbabwe vari kuti hakutadii kutanga tango implementa maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kutanga kuribharura zvatakuita izvi
asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kava munangagwa vachi wedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose munyika
kungoita hawo kupanika waitwa asi azvisizo zvazvikudiwa neYoung Lawyers Association akoma Fred Mutanda chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana vasvika 70 years sezvinotaura bumbiro havafaniri kunge vachienderera mberi vari supposed to step down vonozorora
asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitution amendment yakaitwa to extend tenure yavo ndiyo vari kuti haisiri constitutional haisi pamutemo ndiyo zvavasi kuda saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iite maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba nekuti wamalaba ravo basa wakabata zvikuru tinovatenda nezvavakaita kumashure uku ngapachipinde mumwe handifunge kuti shuwari pamajaji ese ariko kuconstitutional court nekusupreme court vari 16 pari kushayikwa vangatora basa irori vakakodzera saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda vamwe variko kumahigh courts uku magweta muZimbabwe akawanda zvikuru ariko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu ramukoma muchada hama vana CC Beatrice Mutetwa vari kuona mvara Irene Petras vana mukoma anotitsunga vanokodzera kupinda pamapositions ivavo ngavatariswe ivavo vamalaba vazorori
mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura weMabel Rain muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasisateveri zvido zvebato iri vaive mumiriri weward 16 vaDenford Ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira vaNgadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafambirwa uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro okuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here. Zvondo rapera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Chokwadi, muwadi 16 tetambasa akawanda chose kubva takarikorewa gore rapera muna May zvikavari zvino ndadzimba basa. But chekutanga nechekuti izvo mabasa edu atakasadziwa nevanhu tikungoita ari kuendera mberi. Tinoenda kose kose tichiita zvakasiyana-siyana kuti vanhu vabatsirikane. Even vanongaita matambudziko avo vanotofonana kwandiri. Every day ndinoreceive mamesaji macalls vanhu vachitsvaga help and ndinoassist hazvinisinei kuti ndakadzimba ukadzo. Vanhu vazhinji vachifunga kuti Harare West or Ward 16 vanofunga Mebureni ana Sendosa kunogara varungu vasingazivi kuti Ward 16 inosanganisira oso maplots arimo muward 16 arinonalinana park maplots ari kunanasangana hini anozokwishwa kusho plots. So ndo ishu yatakatifambidzana nayo. Zvakare Ward 16 inosanganisa oso masababu akafanana na Ashton Park masababu ayo anogara the elderly vatoti mapengineers nokuti vanhu iva vari kurarama nemari inosvika 50 US pamwedzi. Ndo mari yavanopiwa nehurumende as part of their pension. So mari iyoyo haikwane kuita mabasa vanokwanisa kuti vaite kuti vabhadhare mabills avo iye kutenga medication. So ibasa zvakare rataitiri kuti batsire vanhu ivavo.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi? Muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari? Zvivi chaizvo zvamuri kuita.
Tishana nemamwe maboka akazvimirira ari mucommunity. Tisati takavhata kuti makanzera takazviziva kuti unge uri kanzera ari effective tofanwa tine macommunity organizations are very effective. So tichana nemacommunity organization iwavo we are working in on the joint community development kuti kwanise kuita mabasa akasiyana-siyana emucommunity. Boka iri boka ririna nepartisan rinotenganana navo zvaitendai tandimangwiro. But ibasa zvakare rekuti kana takuriita tinoriita tatari divi. But pokutanga program yatakaita iprogram inechekuita nekudonata mamagoods takapfira kucommunity diaspora. Kuna vanhu vazhinji vari kudiaspora vari mapropati ari mucommunity. Kuna vanhu vazhinji vari mucommunity vari maceo emageneral manager mavarious companies. So takaapfira kuna vanhu ivavo kuti batsira ivo unaivo zvekuita tsvembere dzedu hazikwanisi kutobata mabills. Vanhu vazhinji vari zvipedu mukanzu vanhu vazhinji vakwanisa kutenga medication yavo. Tovabatsirawo nguva inge iri nguva yelockdown tovapawo chokudya and vanhu vazhinji vakaresponda. Takabatswa chose nevanhu vakasiyana-siyana. Up to now takadonata over 5,000 households takapa chikafu. But taifokasa mumoni those vari marginalized.
Tichiona mabasa ese amuri kuita aya mabasa anofanira kunge achiitwa nakanzura. Hakuna here kansela kuward 16 iko?
Kubva zvatakarekoliwa svika pari nhasi handisati ndaita replacement by election. So zvaikonzera kuti maresidenti vandiaproache. Zvakare ndine mandate ndakapuwa nemaresidenti. Mandate ndakapuwa imandate yekuenda kukanzuro kuchigadzira zvichemo. So zvakandibatsira kuti roti ndakarekoliwa zvangu asi I should be a solution provider at local level. So therefore ndakaenderera mberi ndichidi ndichiita ndichimirira maby election. Maby election chero angauya even akasauya ndicharamba ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowandei chose. Tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tichishanda nekambani inonzi yengoda oven. Pawekendi pano zvakare tine program yatirido kuti ronge kutiite yatiri kufanira futi neimwe corporate yelotari yekuti tikwanise kubatsira zvakare vamakomboni vaya nethe elderly nemadzimai again. Vari kuuya neprogiramu yekupfuya huku kuti vanhu vabatsirikane. So vari kuita madzimai zvakare vachiosa into 50-50. So vachauya nehuku dzinosvika muma 1,000. Kukwanisa kudini kubatsira community yeHarare West nekuti vanhu vaite maproject. Zvakare pari kuya futi neprogiramu yegardening munoziva kumaplots nevanhu vakasiyana-siyana. Harare West inosanganisa maplots ari within the constituency. So vari kuya futi negardening yekuti vachaya chipa mbeu kune vanhu vakasiyana-siyana. Mbeu yekovho yerepu yemaonyeni even yemacarots. So imaproject yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsirana at local level. And ibasa rebisa vanhu vakafadzirwa in 2018 kuti tinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu iva vadini vabatsiriko. And we are very happy neresponse iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbove kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutsindo, izvo zvakonzera sanganiro reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku. Kupomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 365. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi, magadi, magadi pa Studio 7 apo. Muri kutaura nava Matthias vari kuJohni. Vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo riri kutaurwa iri. Ko vakuru ava vanozvifambisa sei? Oi vari kuzviitira izvozvo kuti naivo varambe varipo. Havadi kuti vabve. Varambe varipo kwenguva vanoudza mukuti ngavabude nekuti makore avo ekushanda akwana. Naivowo vheivavo vakurawo makore avo ekupedzisa kushanda akwana. Zvavada kutiita izvika zvatovaichema kutoti isu Simiti ndiaitibatira. Simiti anga asina kutibatira. Ivo maindi vakutozotibatira mainoti Simiti aikupromisa zvinhu zvokuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika, kana kuti mari yakati ndiandokwanisa kupa pamwedzi, iyo mari iyo ichitenga. Iye zvino izvi onai manje zvikutaona vedu kumusha. Taanzwa tiri kuno kuJohni tiri kungoramba chingozo kuti baba akuno maschool fees anoti sei nekini maisa leseni acho manje takuti tazobatwa replace manje. Is not good. Ngavagadzirise zvinhu vakuru, vakuru ngavagadzise zvinhu munyika ti nyika ifadze munhu wese. Ko zvinodireko kuti vanhu takaenda kuhondo takaendere manje kuhondo kwacho.
Makadii kustudio, makadii Studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndiri pamarondera pakati pemarondera neruwa pamefuta. Isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izivewo kuti panyaya dzemavhakisini apo kana maticha neveutano vasiri kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe. Tikaenda kuda kunobayiwa kwakuudzwa kuti maticha ndevachemberi ndovachiri kubayiwa. Kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani. Zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pomeo 40. Saka zvinobatsirei kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu iyo maticha acho asiri kuuya. Zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba. Vangoti munhu wese pane kungoti varamba vakangochengeta kuti maticha.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga, ana Tononoka Hwande, ana Blessing Zulu, ana Sisi Mave. Tinokutendai pastudio 7 pomunotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera. Tinokutendai, rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello, makadii pastudio 7. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyemwa mari nehurumende yeZimbabwe achingonzi kwai tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya rini chiichi kubva rini. Vanhu ivava vachitambura maticha vasingahori apo zvakatanga rini zvinhu izvozvo? Kwava kare vana ivavo vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka. Vano vana vavo ivove vari kuzhe kwedzinyika uku vachidzidza ikoko vachidzosaka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadinginda. Zvinoona sokuti nyika indeyavo.
Mamukase vashamarari vedu veStudio 7 pana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sei Magura, ndiri Cape Town, South Africa. Ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende. Kanditaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro yemuno muSouth Africa. Ndokuti vanhu vese vanodhiraivha matrucks vekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno. asi chandinozongotaurawo zvakare I think hurumende yeZimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji panoratidza kuti vana vayo vari kuitirwa kasort of kahutsinye mune dzimwe nyika ndodzoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaitenge nani because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day kana vanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda because kuti uite futi mapepa acho munhu pane long process saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutauriranawo because I think mapepa ekuZimbabwe anodhiraivha musadhaki yose but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe izvi zvinenge zvava kusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno mudatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere recenters for disease control and prevention cdc nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yecovid-19 unogadzirwa nekambani yepfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore gumi nevaviri nemakore gumi nevashanu mukuru wecdc dr rochelle valensky vakati cdc inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzepfizer nebiontech ushandiswe pavana vezera iri cdc yakatora nhanho iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zvecdc zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa mutungamiri weamerica vajoe biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni gumi nevanomwe evanhu vemuamerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi vabiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza nyanzvi mune zveutano dr frank guni vaudza studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka dr guni vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi
zvakaitwa nefda kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu zvekubvumira kambani yepfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu chinhu chakanaka zvikuru uye ndoda kuti vateereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nepfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbu ichochi chevana vane zera gumi nevaviri kusvika gumi nevashanu
umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei
umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa third phase clinical trial kana kuti pachinhando chekupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemushonga uyu kuongorora kuti unosenza unobatsira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye haukuadze here dzingava nhengo dzemukati kana zvimwe zvinhu pavanenge munhu anenge atora mushonga uyu. Vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustadhi iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu, hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona hweCOVID-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri. Tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame stadhi iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asiwo vachifunga kuti vapiwa mushonga. Zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwayaya. Zvakatirakidza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi. Saka zvinotiburitsira pachena kuti nhomba yePfizer inobatsira kusvika kune vechidiki isingavakuvadze kana kuvarwarisa.
Dr. Guni, pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi?
Haisi America chete yatanga kudaro. Canada yakatoezviita sondo rapfuura yakapa kambani yePfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12 to 15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo. Pamwe chetepo kambani yePfizer neBiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi-chimbi kwemushonga wavo kuEurope mumazera mamwe chete izvo iwayo. Ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvino izvi vane mamwe mastudies ane mhando mbiri yekutanga vari kustadha zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu. Kwozoita imwe stadhi zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu. Pari zvino umbo hwatatanga kuona yavanoti early data huri kutaridza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhero zvatiri kuona kana urwere hwatataona mune vechidiki ava. Izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona hweCOVID-19 mupari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu vekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity.
Zvikasvika ipapo chii chatinotarisira? Chii chinoitika?
Zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke mamaski nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura, vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.